సాందర్య సంతే సౌందర్య సంతే సౌందర్యముదాన సౌందర్యముదాన సౌందర్యను
Bashara pamkanda no waita ni vai vai nam jib banana chim bido mungwa e wondo waitu wa City Sports Center mu Harare nasi vamnanga gobati vana chiremba varikura mama basa vanhu varikubhadharwa ne vanhu vasina kudoma ne mazita kuti varamwe mabasa
voti wa incapacitated atikwani kupita kubasa vamwe vanoita kupita kubasa vanogara mudzimba dzirimu hospital akona munhu kuzongofamba kubva pano kuenda kumoti yangu anzi handikwanisira mare bhazi rinofamba kupi bhazi kubva pano kuenda mukati mehospitari asi iye unomuwana asi pabasa ka unomuwana kuhaisini unomuwana kupamutare unomuwana kubrawai asi kufamba 100 meters hagoni asi takuziva kuti chii but vamwe vazondikava kuti vamwe vavo vangatipiwa mari mari yedhora tazozvibudisa nenguva yacho zvizvo vakaya vanhu
asi munyori mukuru musangano rinomirira vana chiremba vakuru rezimbabwe senior hospital doctors association dr aaron musara vati vanorwadzikana zvikuru kunzwa mutungamiriri wenyika anozviti anoda kuteerera achitaura mashoko akadai
zvinototishamisawo kunzwa kuti mukuru wenyika akutaura zvinhu zvakafanana naizvozvo nekuti isu vakagara vachitaura ivo semutungamiriri wenyika kuti ivo mutungamiriri wevanhu uye mutungamiriri anoteerera vanhu kana vachitaura zvavanotaura pachirungu nguva dzakawanda vachiti he is a listening president zvino kana vakataura izvozvo vasina kumbotaurawo nesu kuti tinge tichivatsanangurira dambudziko ratinaro handizivi kuti ndiani angadai akuchivarasisa kuti vasiye gwara ravo rekuva mutungamiriri wenyika anoteerera vanhu vake sekuziya kukwatagara tichiita ivo vachitaura kuti ndizvo zvavanoda kuita isusu samachiremba nyaya yedu haisi yekupiwa mari nemumwe munhu hatina munhu anonzi ari kuchipa mari yekuti tisaende kubasa handizvo kana vaine vanhu vari kuvanyepera kudaro kubva vari kurasisana zvavo pache zvavo
sachigaro wana mujibha nana chimbwido kumanikaland amai angeline mponda vaudza vamunangagwa kuti vanoda kubhadharwa mari yemuripo webasa ravakaita munguva yehondo
vamwe vatakaita vana vashoma zvibereko taitotewa nekuti tinoda kuti tipindewo munyaya dzekombanesen vana chinzido nanaziba munyaya dzekombanesen makore aweto hondo yakatanga kimaforo
asi vamunangagwa vati hurumende haikwanisi kuvaripa
saka zvikuru kugara kwatiri vaita ndekupa kune vanhu vatitoda kompasesen zvotikaronga nenyaya yekompasesen angasara munyika ndiani hapana asi imwe kana mazvekana tine mahwindo mafani tine mafanda akarongeka atataura nezviro kuvesi about 3 or 4 atasete apa okuti muite maprojekti tikuita ifani nokuti munenge muiira wovetori zvino wako vatema asi kune mastructures emafanda akadaro okuti umwe chete umwe munhu haaiwa haapindi
asi vamunangagwa vavimbisa nhengo dzezili wako kuti vachazipawo minda mushure mekunge vaiva ana mujibha nana chimbwido ava vati vazhinji vavo havana kuwana minda
painterim report yatava nayo yeland audit vazhinji covering our provinces. Pane mapraza aripo, pane makategori akasiyana. Kune mapurazi asina kugoyewa, asi akatorwa, akagazeti, asi haana kupiwa vanhu. Pamwe vari muvachiti asi pazagazeti. Kwozoita mashepusesi tina mapurazi akawanda kupfuura rimwe. Ipapo tekehuti shefu vanokusara nehwani namutoto.
Vamunangagwa vakurudzirwa vana mujibha namachibwido ava kuti vaumbe makomiti munzvimbo dzavanogara kuitira kuti vagonyatsozivikanwa vese kuitira kuti zvigoita nyore kuvabatsira pavanenge vachida rubatsiro.
Mutengesi wako
sangano uyu warongwa nesangano reZimbabwe Liberation War Collaborators kana kuti zvile wako. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.